manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma-shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya-mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varairidzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakafa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa. Asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa, izvo zvakaita kuti beuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kekatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga aratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa gumi nezvitatu. VaKekatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira apa yakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that should be just when they find the police might have mounted a roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi pamwe chete namuzvaro Auxilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo, sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kupishana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana tichida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo.
But apa pakutundinedza kuti
ndichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years and pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasukira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLovesan Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambassador wedu vamukono shuru tikakwanisa kuraise about 23 people musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare, mumiri weZimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuva nemvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro, hapana chakabuda nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotero rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nokuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuintrudzirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaizosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nokuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivo, inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, tichitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese, nekuti zvino zvichakwira muzvitoro, zvino zvichakwirawo makukizi acharamba achikwira, matransport agoramba achikwira. Saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarairi. Tinopedza dambudziko ravarairi kudzosera mari dzavarairi dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018. Ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarairi, nokuti izvezvi maskukizi akakwira afuma 7,000 kusvika kuma 15,000, asi varairidzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma, tingati 97% at most, asi maskukizi anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari, kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi, nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi munyika?
Chokutanga ndokunga ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari. Toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza International Labour Organization, tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi. Saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari, plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinozva kuti yada kwama 1,000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro.
Danho ramuri kutora iri vazhou, hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries nedanho ratiri kutora iri, nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera, zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita, nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuvano muri kubata mabasa api? Takapedzira kunyanyo taura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta, ndakaredzwa muna 1995, saka ndagara ndichingoita basa rehugweta, handinombomira. Zvematongerwo enyika handisatoiti shuwa. Ndiri pamudzika ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera, tozorora chaiko. Pane izvozvo, asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta, ndine femu yangu yandakatanga na 2004. Saka ndikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondipera nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta. Asi uyezve ndichishandira nyika yangu hangu zvakare. Ndine komishona kuAnti-Corruption Commission, saka ndo zvandinonyanyobata ndinenge ndichiita ndisakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapidigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farira ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu. Vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives, kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wekudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo, workshop yekungo zvakasiyana-siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya wacho wakanga uri wekuti kudzidzisa maerano nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzetingati dzegutsa rizhinji dzeku investigation and the Utunga Miri, Niku Tinasweva and Ansisi, Niku Zimidiga, Panivana, Lagata, and our Sunga Lani room. Tanga and Ba Asu Terao, Akasunga Egas, Varno Ter, Kazu Terafila Nakazam, Vaido Kangavariko, Lavata, Sunga Shakan. Kanva in Rana, Varu Komirwa, Shaye Gunzanzi, as many of the Kayenda from the sister, Shabu Bisa, Kanakulumura, and Apili Gura or Mendi, Niki Simba. Achimene zera uzanzi wa nizwa kanga wa chibizikwa Ujini ujeku yeza kushani sachi simba Nekuta mirisha ila kutila kudungure Vazisandu level mende Asivo uchi safari wani wangu jiramba wakuti kwetu Kisa hatina umbe inda kundo Kundo zidashwa kupili gura uze mirisha unga Kana utopili gura uru mende Kakaenda kundo sasa sako zero ze Shuma chongi rwenye kama tu zunovu mtuwa mbimbiro redu Chumuna anga achika anyo Kuongoro turu mende ini uchi ashwaketa sei Nekuti ungaite sei kuti usimuze ezgu rako Utilinzu hizo mene shuma chongi rwenye kama Mkutigira kana mkupikisa shunewe shichuwa nunguru mende Nekuwa na chivanga shichinge tezeo Iwo sei Naira na kunya nisisa Neku famika kwa mashoko Kukuitu kwa shemazi vane kukwe uumija We information technology Remazi ni mashoko Kukari kuwea Kukunga nisikuwa kakawanda kukuitu kwa wanita Waizi Wasaivanti iwo ndosha waidi Shakaya senyoru wapa urongwa Wezi zisendosha baka zizi Ndosha wakanga wafambere shoshega Kwete shoku pili kura urumende Shirikunze kwenitemo Jokisimba Wano ujiramba
Saka Parisi nonyei ya mirasi.
Mfala ya kasunga msu wa 20 May 2019. Yerinu wa suvandi vati wame wake foma biya ake wana andambo. Kala vili kwa wakasunga suvara cha ndufunga zuro wacho. Wame mabiya ake wana kataka kusunga ndufunga asho ndu kakatea. Saka wakasunga udaro ndikati yese waka farirwa mchorongo. Kwa akasari wa papa rave central pata josis mwango waka garwa jigarwa huku ni mamu ma station ati waka zo uya kukoti waka pinda mkoti pa mwichete kusara utewa mwe waziri waka zotera wanukaza saka hiko kukoti waka kumbira ini ngumira fari rai wangwai pani mamu wa indiri roba mwe ava tika misa chaisho kuti tipiki sengisi wana wakato mbo izkwe pa mingi parimandri mingi parimandri kumbi ne mtemo weshe mwosha kumbi Unenge zirondiwe, une mwosha wa une fanatu ukofu daira Saka taku sendeka parutivi, nenziri mandi Sataka ptiki sachaezo kutivasa vizuko pari mandi Nita ewona kunge, ni mapepa akanga anyorwa Dene mchuchis, anuwa geta nimira urumende Kama kasina, junja nyaso, mula shaka yase urupa Kwanza ripane mwosha, saka takala yu sachaezo Asi, matongile majiso kutu wakati haa, ndava vizuko pari mandi Kezezo, saka vuzi, yotichi kumbira nyaye kutiva mude, matongi wari pa Na kukumbira pa saka uko uko na chuchisi Huku National Prosecuting Authority Wakambe ngewa tunauti nyae inzi kwe kukumbira kuti watonge wali panzenu mbiteo Nekuti mutemo unutawala nesho kutongwa kwe wani kwe mosha izi zeku sumba Unu vimeza kuti mosha zaka zamisi za sei Yaka inuyekuti muna nuko na kututongira kuti agare mjeri kalanga batwa Nuko na kutufungara mjeri kwe makora nukura makuri mahiri Ndika sulu kumbiro leo rafari zai Nevamu waka kumbiro Sikaso piwa Asini kufamba kungu watakasa ngeti chindo kumbiro matari kuti wanga wachireruta Wachitutu nyura pawanga wa sunga shakarenisa Parisi na safari zai chakabudira aku Ndakabudira aku kwa nisonga achi Chindo mangalo mapuza kamwe chete pai pashombi
Aiwa nguwa yedu ndiyo ya itashanje Tino kutenda ye mwishware jesi Majuo mekunge manga miinesu Pano pa chirongwa chedu Chinotarisajo nosangana anevanu kazi muupenyu Chirongwa ichi muno chipakuri Rwaneni Marvelous mtlanganya huye Ndiri mu Washington
Notenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri ve Studio 7. Iye zvinoto chipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa neje matambudziko, ari kutarisana ne sangano re Zimpax, iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri, vatinashe Farao.
Pazi, nwana zvinonzi kumhuka, rine mabasa akawanda rinoita risina mana. chilenga niso wanogara nemhuka mumamisha zvinongo vanoirwa netaona chokutaura kwandiri kuita neni tindambudziko kubaidi bridge pane murimi akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo 60 panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mumashandiro ezimparks?
Matambudziko makuru ndeekuti mhuka dzedu dzakawandisa padzinogara paapadiki ndingakupaise neenzaniso wepaki hombe Hwange National Park. Payakatanga kugadzirwa mugore ra1928 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzinokusvika kuma84,000 asi padzinoshengetedzwa kwacho hapana kuchinja hapana kukura nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekushengetedzwa kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer. Hwange National Park yakakura 14,600 square kilometers zvinoti ingangosvika ku15,000 saka Hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000 kana yadarika ipapo ndo patinoita makamizero ekuti dzinenge dzaakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu dzichiuraya vanhu dzichiita se ndodambudziko hombe ratinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitsaona kutoratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengete asi zvinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa mareziness kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisawo kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudza kwemhuka yakapedzisira kuitwa mugore ra1987 muno muzimbabwe asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika idzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda nekuti isusu sevanhu vezimbabwe tine magariro atinoita ekuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika zvenoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti iyi nzou ihama yangu anokwanisa kugara nezvakanaka saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashoma neni vashoma vanga vari vauyi vavaiuya nevamwe vanhu vashoma asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zvaana apfuura nyika yezimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka uwandu huri kuita vanhu nekupamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja vamwe vanenge vachida pekugara vamwe vanenge vachida kuita mabhizinesi inoita zvakuita tatinge panoita mangange ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kubvisa mhuka kuti kwadzakawanda dzichiswa kwadziri kushoma kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu kushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemiti nekuti mhuka dzinorarama nemiti dzinorarama nemvura izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzaakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri patingatiki kufinganai mvura makore nemakore kunoona Hwange gona rezvo uchiri kwagara hakuna imvura makore nemakore saka mvura iyi yakuita ichiita shomo dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuritidzise mhuka kwadzakawanda dzichiisa kwadzinenge dziri shomo.
Aiwa tinotenda zvikuru vafarawo kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka rezimparks vatinashe Farao muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Tao ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The Reason Why mumanzi wababa Harare uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varayiridzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Rachel Tou ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soko isika tisenda bako.